manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 30 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva remusi wa 30 Chikunguru 2018 sezuva resarudzo dzose munyika. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaida kuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere sezviri mubumbiro remitemo. Vamunangagwa vopomera dzimwe nhengo dzebato ravo vachiti dziri kuronga kuvabvisa pachigaro kana vakakunda musarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru. Chikwata chenhabvu chenyika chema Warriors chotarisirwa kusimuka mangwana chakananga kuSouth Africa kumakwikwi eCOSAFA Castle Cup chisina mutambi wepakati Marvelous Nakamba uyo akakuvara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti nyika ichaita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura musi wa 30 Chikunguru 2018. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso chavo mugwaro rehurumende reExtraordinary Gazette nhasi, vaMnangagwa vati kana pachinge pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzedzokororo kana kuti runoff dzinozoitwa musi wa 8 Gunyana. VaMnangagwa vazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo idzi vanofanira kunyoresa kunomination court musi wa 14 Chikumi mumatare amagistrate nemahofisi ekanzuro ari munzvimbo dzavo zvichienderana nekuti sarudzo dzinenge dzichida kukwikwidza kwidza munhu ndedzipi. Dare richatambira magwaro avo vanoda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika richagara munomination court A paHigh Court iri pamapondera building muHarare kutanga nenguva dza10 mangwanani. Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yabva yazivisa kuti vanoda kukwikwidza musarudzo vanogona kutanga kunotora magwaro ekunyoresa mangwana chaiwo. Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari murayiridzi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku vaudza Studio 7 kuti chasara chikuru ndechekuti vanoda kupinda musarudzo idzi vachinyoresa kuZek.
Shomanani zvava zvinofanira zvangosara kwangosara kuti vese vanoda kuti makandidates vagadzire mapepers avo kuti musi wa 14 June vono nominate semacandidates. Then musi wa 30 pakuitwa election. Pakati apa yangova chete makandidates vari kufamba vachikambena nekutiwo period nei election period. Saka ve mapepa nau nevese vanoita zvemedia vanofanira kunge vava kuti vanhu vari kuita macandidates vakwanise kupuwa mukana wekubudiswa pachena kuti ndeuyu neuyu neuyu.
VaMaduku vanotsanangura kuti pane zvimwe zvinodiwa izvo vati zvichaziviswa neZek kudare renomination court.
Zvinoenderana nechekutanga kana uchida kuita MP unofanira kunge une makore 21 and then from at 21 uyezve uri munhu akarejistwa kuvhota. Kana uchida kuita senator unofanira kunge une makore 40 uyezve uri munhu akarejistwa kuvhota kunze kwemadzishe nevamwe. Kana uchida kuita president unofanira kunge une makore 40 uri munhu akarejistwa kuvhota. Ndo chete zvinodiwa izvozvo. And then kune vanhu vanoti kana vachida unofanira kunge une masi vanhu vari kusupport.
Vanokokera nhengo dzebato rinopikisa reMDCT muparamende vaInnocent Konese vati kunyange hazvo vasiri kufara nemutemo wesarudzo, mutungamiri wenyika aita zvakatarwa mubumbiro remutemo wenyika.
Asi paprocess yemutemo mubumbiro redu vakanyorwa munzvengwero kwanguvaitwa maelections kubva pana 23 July kusvika kuna 22 August saka date rataurwa rinoswa 30 July riri munguva yacho yakatarwa pamutemo
Sachigaro rimwe remasangano anoongorora sarudzo reelections resource center vatrust maanda vati kutarwa kwezuva resarudzo kuri pamutemo uye zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachigadzirira sarudzo idzi nekuti zuva iri harichashanduka vakurudzira vanhu kuti vaendese kunonyoresa kuvhota pamazuva maviri asara vachiti zvinhu zviri nani chose kunyange hazvo paine nyaya dzemhirizhonga pano nepapo munyika vamunangagwa vachange vachikwikwidzana navanelson chamisa vemdc alliance pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anodarika zana nemakumi matatu musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja
Jonga Kandemiri weStudio 7 abatawo nyanzvi mune zvemitemo apo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paNational Endowment for Democracy muno muAmerica Dr. Alex Magaisa kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Zvaitwa nemukuru wenyika ndo zvazvakatarisirwa nevanhu vazhinji ndo vane simba kutaura dates dzemaelection vachinge vataurawo neinonzi Zimbabwe Electoral Commission vanovaivo referee wemaelection. Saka zvotarisirwa kuti vanga vakawirirana kuti ndo zuva rakanaka zvinoreva izvovo futi kuti voters roll inofanira kuti ichivharwa pamutemo inofanira kuvharwa mazuva maviri vataura zvavakataura saka musi wa 1 June 2018 ndo pachavharwa voters roll tochiziva kuti ndivanani vachavhota ndivanani vasingavhoti zvinoreva izvo kuti vese vaya vasati varegister ngavaite chipatapata kumhanya kuti vanoregister mazuva maviri atasara nawo iwayo
iro zuva ratarwa nemutungamiri wenyika iri rinogona here kupikiswa kana nevamwe vanenge vachida kupinda musarudzo idzi
bumbiro remutemo rinotaura iro kuti sarudzo inofanira kuitwa mazuva asingapfuure 30 makumi matatu kubva pamusi unenge wapera temu yapurezidendi saka purezidendi vakapinda mubasa muna 2013 musi wa 22 August zvinoreva izvo kuti maelection yegore rino anofanira kuitwa pakati pa 21 July na 21 August saka mumazuva iwayo 30 ndo mazuva anokwanisa kutarwa nemukuru wenyika kuti pane vangade kupikisa date iroro pane zvimwe zvinhuwo zvinosiyana siyana zvakafanana nekuti voters roll tichaona isu musi wa 1 June kuti inenge yabuda here inenge yapo here
tanzwawo kuti nomination court inenge iriko musi wa 14 June
nomination court ndopaya pekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vaende kunoonekwa kuti ndinhingi uye kuti vanokodzera here kuti vange vachikwikwidza saka izuva riri important yazvo izuva rakakosha rinofanira kuitwa mavhiki mairi after paitwa proclamation yaitwa iyoyi kana kuti mavhiki asingapfuure 3
avo vanga vari vakandemiri vestudio 7 vachitaura nenyanzvi mune zvemutemo Dr. Alex Magaisa vari parunhare muno muWashington DC Dare reConstitutional Court nasi raramba nyaya yekuti zvizvarwa zvemuno zvinogara kunze kwenyika zvivote musarudzo dzegore rino zviri munyika dzazvigere.
Dare reConstitutional Court nasi raramba nyaya yekuti zvizvarwa zvemuno zvinogara kunze kwenyika zvivote musarudzo dzegore rino zviri munyika dzazvigere. Pamutongo wavatura nevamwe vavo mudare iri, mutevedzeri wemukuru wevatongi vematare munyika Justice Elizabeth Bounza vati vaona nyaya yekuti vanogara kunze vavote musarudzo isina maturo. Vamunangagwa vachange vachikwikwidzana navanelson chamisa vemdc alliance pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anodarika zana nemakumi matatu musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja
Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutyira kuti vangangobviswa pachigaro kana vakakunda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru vachiti pane vari mubato ravo reZANU PF vari kuronga kuita izvi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Pamberi pemene ZANU PF Vashora pamzinda webato ravo muHarare nhasi pavaita musangano nevakakunda pamwe nevakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU PF musarudzo dzeparamende. Vamunangagwa vati vakawana runyorekupe rwekuti pane vakashandisa mari kuti vakunde musarudzo vagozovabvisa pachigaro vachishandisa dare reparamende kana vachinge vakunda musarudzo dzakatarisirwa musi wa30 Chikunguru.
There are two things I would want those among you who want to know what happens. First, you must realize that the Constitution provides the basis of impeachment, and such basis must be fulfilled before impeachment proceedings begin. Secondly, our Constitution provides a tool, an instrument, to chuck out from Parliament any member whom we think is not ZANU-PF anymore.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazonyora tsamba yekusiya basa munambudzi gore rapera pakapindira mauto mune zvematongerwo enyika mushure mekunge nhengo dzeparamende dzakange dzatanga urongwa hwekuvabvisa pachigaro mudare reparamende. Asi imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vati zvataurwa navamunangagwa izvi zvinoratidza kuti vamunangagwa vakaomerwa nezvinhu pamberi pesarudzo idzo dzavati vanogona kusabudirira madziri.
Zviri kuratidza kuti maelection anouya vamunangagwa vanenge vakaruza nokuti imo muzanu mavo chaimo chaimo vanhu vakadambukana uye vakatowina zvikuru ndeve yatinoti G40. Saka chatingati ZANU chaiyo yaparara.
Nekune rumwe rutivi vamunangagwa vakurudzira vose vakakunda pamwe nevakakundwa musarudzo dzemapuraimari mubato ravo kuti vabatane voshanda pamwe chete pamberi pesarudzo vachiti chakakosha ndechekuti bato ravo rikunde musarudzo dziri kuuya.
Kana wahwina ndochinguva chokuhwina kuchako iko zvino, hazvibvi kuti mangwana unohwina. Kana waruza ndochinguva chakotambira chokuuruza iko zvino, hazvibviri kuti mangwana ucharuza zvakare. Asi chikuru ndochokutenda kuti uri muZANU-PF, uri nhengo yomusangano weZANU-PF. Basa rauchapiwa neZANU-PF harinei kuti uri palevhu ipi, rakakosha.
Vamunangagwa vatiwo hapana dzimwe sarudzo itsva dzichaitwa dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzeparamende vachiti vakahwina ndivavo vachamirira bato ravo musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. Vati avo vari kurwadziwa nekukundwa kwavakaitwa pamwe neavo vanoti sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka vanofanira kumirira nguva inotevera sezvo vachiti yave nguva yekutandanisana nesarudzo dzenyika idzo dzavanoti vanofanira kuhwina zvine mutsindo vachiti mapato anopikisa akawandisa zvavati zvinovapa mukana wekukunda musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. zvichitevera kutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Boka reZimbabwe Election Commission ZEC rinoti vanhu vane mazuva maviri chete asara kuti vanyorese kuti vavote musarudzo dzegore rino. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda wavo muHarare, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba, vanoti bazi ravo rave kuzadzisa zviga zviri mubumbiro remutemo wesarudzo sezvo vave kuziva zuva resarudzo. Amai Chigumba vanoti chekutanga ndechekuti vanhu vazive kuti vanofanirwa kunyoresa kuvhota kana kuona kuti mazita avo akanyorwa zvakanaka here kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. Vanoti mutemo unosungira ZEC kuti ivhare kunyorwa kwemazita evanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino mazuva maviri mushure mekuziviswa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika. Zeki chamira kunyora mazita evanhu vanoda kuvhota gore rino nechishanu svondo rino, asi vanoda kuzovhota musarudzo dzichatevera vanokwanisa kuramba zvavo vachinyoresa. Amai Chigumba vanoti dare rekutambira mapepa evachakwikwidza musarudzo kana kuti nomination court richagarwa musi wa14 Chikumi. Zeki yazivisa kuti vose vanoda kupinda musarudzo vakasununguka kutora mapepa padande mutande ravo vonyora zvinodikanwa voenda navo kumahofisi eZEC kwete kungomirira musi wa14 Chikumi. Amai Chigumba vazivisawo kuti gwaro riri kunyorwa vavhoti iro richapedzwa kunyorwa mavhiki maviri ari kutevera richapiwa nhengo dzose dzinenge dzanyoresa kupinda musarudzo pachena, asi veruzhinji vanoritenga nemutengo wakaderera kana vachirida. Vasingaone vachayamurwa kuvhota nemunhu wavanoda, kwete zvaimboitwa musarudzo dzapera zvekuyamurwa nevashandi veZEC vanenge vachivhotesa paine mapurisa. Amai Chigumba vanoti manyepo ekuti vachawedzera nzvimbo dzekuvhotera kana kuti mapolling stations vachiti nzvimbo 10,800 dzakakwana. Vachipindura mibvunzo mushure mekutaura, amai Chigumba vanoti boka ravo rine mari yakakwana yekufambisa sarudzo sezvinodiwa nemutemo. Vanoti pari zvino vakawana mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nematatu emadhora kana kuti 143 million pamari mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemasere kana kuti 198 yavainge vakumbira. Amai Chigumba vanopedzesera nekuzivisa kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvichaziviswa mukati memazuva mashanu vanhu vavhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.
Tichiri panyaya yeZEC, mumwe wemakomishina eZimbabwe Electoral Commission avimbisa kuti vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo dzichaitwa munyika pakupera kwachikunguru vachakwanisa kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vatikubani moyo, vanove mumwe wemakomishina eZimbabwe Electoral Commission vapa chivimbiso ichi pamusangano wekuzeya nezvesarudzo waitwa muBulawayo nhasi. Vamoyo vati ZEC inoziva kuti kutadza kwemapato ezvematongerwo enyika kuwana gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota inyaya huru. Vakati ZEC ichaita kuti mapato ose nevanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo vakwanise kuwana gwaro iri.
ZEC haichade kuti kuitike zvinhu zvekudhara zviya vanhu kwavaichema vachichemera ekuti hatina kupiwa voters roll. Mapato anofanira kuziva vanhu varegista kuti vakaregista kupi kuitira kuti vanyatsoona kuti kana vakukambena vanokambena vachishandisa direction ipi. Chaitika ndezvekuti voters roll ichaitwa gazetted, zvichireva kuti inenge yatiwo final. Then maparties anenge aita nominated panomination court, ipapo ndo kwatichaziva kuti ndevanani vari kupipidza. Ivavo vari kukwikwidza ndivo vachapiwa mukana wekuti vauye kuzotenga voters roll.
Pakusavimba kuchina vakawanda pamusoro pemashandiro eZEC, vamoyo vati vanobvuma kuti ZEC ine nhoroondo yakasviba pamabatiro ayaita sarudzo dzapfuura, asi vati vanhu vanofanirwa kupa ZEC iripo pari zvino mukana wekuti iite basa rayo vasinganyanyofunga nezvenhoroondo iyi. Pamashoko ekuti veZEC vari kuramba vachishanda nehofisi yaregistrar general, izvo zviri kuita kuti vamwe vafungidzire kuti iyi ndeimwe nzira yekubiridzira nayo sarudzo, vamoyo vati kushanda kwavanoita nekwaregistrar general ndekwekuti vawane magwaro akadai seanoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate. vatinira kuti zvose zvine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota uye kuve negwaro revanhu ava zvave mumaoko ezek uye hazvichinei nehofisi yaregistrar general. Mudzidzisi mune zvebudiriro nerunyararo vatobias guzura vanove mumwe wevataurawo pamusangano uyu vaudza studio 7 kuti kugadzikana kwevanhu munyika vasingatyisidzirwe uye munyika muine runyararo ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuti sarudzo dzive dzakachena munyika.
Kuti sarudzo dzibude pasava nemvonga mupopoto, pasava nokupikisana kuti sarudzo dzina kubuda zvakanaka, hunge electoral security iripo. Nokuti kana vanhu vasina kugadzikana zvakanaka sarudzo dzaitwa, zvinoreva kuti vanhu vanenge vaine kakutya kana vakuenda panguva dzokunoita sarudzo. Zvoti vanhu vane vasina kugadzikana havazogonoita sarudzo, vakasununguka. Uye zvakare kana vanhu vasina kugadzikana kunguva dzesarudzo dzaitika, zvinoreva kuti vamwana vanogona kutokonewa zvachose kunoita sarudzo. Saka zvoreva kuti at the end of the day sarudzo ichinge yapfuura, ichinge yaitwa, zvinobuda musarudzo zvinogona kuva zvisingataridzi chaizvo chaizvo zviri mufungwa dzevanhu vana veZimbabwe.
Vamwe vange varipo pamusangano uyu vati vanoshushikanawo nenyaya yekupindura kwakaita vechiuto mune zvematongerwo enyika, vachiti izvo zvinogona kuita kuti zvichabuda musarudzo zvisatambirwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura zviri pamutemo nhasi kuti sarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Mumwe wevange varipowo pamusangano uyu muzvare Teresia Musago vati vanotyira kuti nekuda kwekuvepo kwemapato akawanda nevamwe vakazvimirira vega vari kuda kukwikwidza musarudzo, vanhu munyika vachatadza kuvhota mukati mezuva rimwe chete ratarwa iri.
Vavhoti vachatora nguva yakawanda stere muballot booth nenyaya yekuti this year tinogona kuita ballot booklet instead of a ballot paper. Nemhaka yekuti tinenge tine macontestants akati wandei, sezvo zvichinzi tine maparties anogona kudarika 124. Kana pakadaro katogona kuita, kana uchiperuza uchingovhura kuti ndeupi wandichavhotera, zvinogora kutora nguva refu izvozvo. Saka inini pachangu handifunge kuti one day ichaita enough kuti vanhu vakwanise kuvhota zvakanaka-naka.
Asi vamoyo vati havaone mapato ose anoti achakwikwidza musarudzo achizokwanisa kuita izvi, vachiti vanofunga kuti kuvhota muzuva rimwe chete chinhu chinokwanisika. VaSteven Ndoma, avo vanoshanda nesangano reMass Public Opinion Institute iro raita musangano uyu, vati chimwe chezvinangwa zvemusangano uyu kuedza kubatsira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nasi rapa mutongo wekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvigoni kuzovhota musarudzo dzegore rino zviri kunze kwenyika. Nyaya iyi yakanga yakwidzwa kumatare nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze, zvinosanganisira mutungamiriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba, avo vari kuSouth Africa. Mutongo uyu wakanganisa zvikuru tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvanga zvine tarisiro yekusarudza vatungamiriri vazvinodawo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu kuti tinzwewo maonero esangano ravo.
Chinotinetse panhau iyi yaitwa nedare reConstitutional Court kuZimbabwe ndekekuti havana kupa zvikonzero. Mukurambiwa kwemhosva kana mukudismisiwa kwadzo, maziviro edu mhosva dzinodismisiwa zvichipiwa mareasons ekuti vaya vakanga vaenda kumatare vagogona kuona kana pane pavangagadzirisa kuti nhau yavo igone inge ichinzwisisika. Asi zvisinei, regai titi isu semafungiro edu semaZimbabweans vari kunze kwenyika takanga takatambira hurumende iripo yenew dispensation, tikati yauya kuzorerutsa mararamiro nemagariro evanhu vemuZimbabwe vari pazhe nevari mukati menyika. Taifunga kuti isusu iyi hurumende ichasiyana nehurumende yava Mugabe yakanga isingadi kunzwa nezvenhau yediaspora hoti. Saka dene vataura chikonzero kuda chingati hakuna mari, taigona kutsvaka kuti mari tingaiwana sei. Dene vanga vataura logistics, taigona kuona kuti logistics dzingafambiswa sei. Saka kubva varamba vasina kupa chikonzero chakadzama, zvinoratidza kuti vane urongwa hwokuriga maelections. Sekutaura kwavo vaMnangagwa vakati the voice of the people is the voice of God. Saka zvinotinetsa kuti kana isu vanhu takumbira chikumbiro chekuti tigone kuvhota, votirambidza uyezve vasingapi chikonzero. Izira Mwari vaenda kupi?
Zvino tikatarisawo kuti musangano unomiririra zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze wamunoshanda nawo imi, zvii zvamunoona sekuti mucharonga kuchibva zvino kuenda kumberi?
Dambudziko ratinaro pakuendesa vanhu kumusha inhau yemaresources. Zvinotigozhe kuti sesangano rinoshanda nevezvizvarwa zveZimbabwe zviri mukati menyika tigone kuti tingaunganidza mari dzekutakura vanhu. Asi isusu taiti dene hurumende yanga yauyisa mapolling stations kumaembassy kwedu kana kumaconsulate zvaiva nyore because it's now internal, taikwanisa kuita mafacilitation. Asizve tatambira mashoko aya nhasi tichamadzeyavo nevatatakamira navo tichienda mukati meconstitutional court toona kuti ndehupi humwe ugwaro hwatingatora kana kuti ndedzipi dzimwe nzira dzatingatora kuti tigone kutarisisa zvataurwa neconstitutional court zuva ranhasi.
Kune vanhuwo vambenge vachitaura taura kuno vachiti tanga tagara tichiziva yedu kuti hatina kuvhota kwatichabvumidzwa kuita nehurumende iyi. Manga muine tarisiro yakakura zvakadii mune zvanga zvichitarisirwa kubuda munhau yanga iri kumatare?
Isusu tarisiro yedu yakanga ichibva pakutaura kwapresident Mnangagwa vakati the voice of the people is the voice of God. Saka tisu vanhu vanodarika 3 million Zimbabweans vari mudiaspora vakanga vakumbira kuti vapiwe mukana wekuvhota. Saka takati regai tiidze kutaura kwavo Mnangagwa tione kuti vane chokwadi here. Asi mamiriro azvinoita ndezvekutaura kuti ivo nehurumende yavo havana chokwadi pamazuva anoti zvido zvevanhu ngazvizadzikiswe.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Exiles Forum vatino Mambeu vachitaura vari parunare kuJohannesburg neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nezvinoreva mutongo wedare reConstitutional Court panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwa kuvhota zviri munyika dzazvigere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nako Kambo Teresa kubva kuna Simon Chimbetu, tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva remusi wa30 Chikunguru 2018 sezuva resarudzo dzose munyika. Dare repamusorosoro reConstitutional Court rinorasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvaida kuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere sezviri mubumbiro remitemo. VaMnangagwa vopomera dzimwe nhengo dzebato ravo vachiti dziri kuronga kuvabvisa pachigaro kana vachinge vakunda musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai nantungamiri Ngomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi umvulo mhlaka 30 Ntulikazi ilanga lokhetho.
Umongameli Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi, kodwa incwadi kundaba zesisekelo sombuso ithi wephule umthetho.
Ubona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela obusenziwa umnumzana uMgabe lo. Mnangagwa uyaqhubeka uyaphambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sidekile ngalesi senzo.
Umthethwandaba we-Constitutional Court walile namuhla ukuvumela isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivunyelwe ukuvota kulolu khetho. Iqembu lomdlalo wenguqu elemathebeleland select team selifikile eLondon kwelebhilitane ukuyadlala imidlalo yenguqu yomhlaba e-Confederacy of Independent Football, i-CONIFA. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho lokudinga umongameli, amakhansila kanye lamalunga edale lephalamende luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Umnangagwa uhle wazisa njalo ukuthi umthethwandaba owamukela amabizo abantu abazancintisa owe-nomination court uzahlala mhlaka 14 ngoNhlangula. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe uyalandisa.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe-Government Gazette kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilo bhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka 8 Mpandula olwe-runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi unkosikazi Priscilla Shigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhushwa ngayiphi indlela, hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Ndamso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka section 144 ukuthi umvulo mhlaka 13 Ntulikazi ilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
Izekhi yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edayela ephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa ababizo abo mhlaka 14 Nhlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala loba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabe bandla loba abavotisayo abancedise. Ingcithi ecubula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi laloba besamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenzwa impumela yalo ingathenjwa lokamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso wedemokrasi okumele ube khona eZimbabwe. Kodwa sifuna njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo, ikakhulu sikhangele ukuthi imithetho eminye kumele ifakwe kungakabi la ma-election enziwa yenziwanga ikakhulu sikhangela into zokuthi umbani uzabegcina i-database yama voters roll njalo ama polling station akhona vele mangaki ngoba akagazethwanga saba kwathi mangaki so kuphela isithi bona bangezele ama polling station kodwa ungacaci ukuthi angezelele ngapi njalo emangaki
osakhulayo engunobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqhathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungiswa kwenguquko ebifunwa ngabamabandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamukeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho lolu luzayo ngoba kulama reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days ngoba sifuna free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama answers to ama questions ukuthi the diasporan vote, siyabona ngathi i-constitutional court iyalile ukuthi ama diasporan vote party abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekumele kusiza besivele siyikhangelele so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje siyisebenze kodwa ngokuthula kungela udlwangudlwangu kungela kulwa lokutshayana lokuyethuselana kuze sivele free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisa na kukhetho lolu njengoba lalithi alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kunjalo nje ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi labo abangenelisanga ukuhlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll bazavunyelwa ukuwahlola kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Kusukela lapho iZEC ithi kabasoze babe besalithola ithuba. Kubika uBathabile Masuku.
U-District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi uhlelo lokuhlola amabizo selugqitshiwe kodwa inani labantu abahlole amabizo liphansi kakhulu. Uthe akusoze kuqhubeke ukuhlola ukwenzela ukuthi iZEC yenelise ukuqoqa ugwalo oluqondileyo lwamabizo ababhalisela ukuvota olwe-voters roll.
Kuyaphetha kathesi i-voter inspection kusenzelwa ukuthi kuyelungiswa phela ngoba le kade silayo esibiza sithi provisional voters roll. Kathesi okuqoqwe kathesi abantu belungisa bekhangela information eku-provisional osokulungisiwe sokusiyalungiswa ke i-final voters roll. Iyiyo ke esiza kutsho ukuthi sesilungele ukuthi singaya ku-elections sisebenzisayo.
Ugcizelele wathi abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini eZEC kodwa indawo ebezivuliwe phakathi komuzi wakoBulawayo sezivaliwe.
I-voter registration kasiqedi lamhlanje, siyaqhubeka siloko siregister emahofisini ethu aweZEC asebenza phakathi. Siyavala kuphela kumawadzi lapha desiqalise uhlelo lwe-inspection kodwa kuma-ofisi zethu siyaqhubeka nge-voter registration.
Ukhomishina we-ZEC umnumzana Qhubani Moyo uthi inani labantu ababhalisele ukuvota lizakhutshwa emphakathini emalangeni aseduze.
Sesiqedile indaba ye-voter inspection, i-information yonke sesithethe sayicompiler sokusele ukuthi sigazethe kodwa okuqhathekileyo ukuthi voters roll sesiyicompayilile ngalesi isiphelile. Inamba yonke yabantu abarejistileyo izaphuma emalangeni alandelayo.
Uthe njalo ukhetho luza kwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 ethi nxa impumela ingavezi kuhle umnqobi kuzaphinda ukwenziwa ukhetho ngompandula mhlaka 8.
Proclamation isenziwe lokho kutsho ukuthi ilanga lokhetho selenziwe. Ukhetho luzayenziwa i-nomination code iyahlala mhlaka 14 June. I-election izenziwa ngeMonday mhlaka 30 July. Nxa ukhetho lungazange lube lempumela elewina khonapho i-election iran office akona mhlaka 8 September.
Kunjalo nje uZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo ukubekwa kosuku lokhetho, abanye besithi bekumele kwenziwe kusase lesikhathi ukuze lulungiselelwe kuhle. Umnumzana Themba Chiveya olwela amalungelo oluntu uthi indlela usuku olubuya ngayo luzahlupha ngoba isikhathi sakhona esesisele sisincane.
Ngendlela olubuya ngayo against amanye ama reforms akade khangelelwe, isikhathi sakhona against ama reforms and other things I think pasizahlupha ngendlela embona ngayo. Ukuvalwa kwe voter registration lakho futhi kuzachiya abanye abantu ngaphandle. Iyona nje generally proclamation for the date iyabidinga la ukuthi ibekwe kusasengani kusase lesikhathi ukwenzela ukuthi abantu bathole amathuba alingeneyo even ama political parties.
Unkosikazi Theresia Musako uthi usuku lokhetho luseduzane kakhulu, ethi amabandla ezombusazwe akakhankasi okuzwayo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo azikalungisi abantu abazakhangela ukhetho.
Usuku lekhetho mina mbona ngani luseduzane kakhulu kungenxa yokuthi ama political parties amaningi mbona ngani kayakwenzi lutho. Even the civic society kunje sokathi sawukabi lama observers ukuthi ukhetho lolu luthiwe lube free and fair. Angiboni ukuthi ikhona inhlanganiso esiba trainile so far.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Chirwa uthi uyajabula kodwa uyakhonona ngesikhathi eside esithethweyo kulindelwe ukuthi kumenyezelwe. Ethi izekhi yiyo okumele ibe lomlando wokumemezela usuku lokhetho.
Ngokuzwa kosuku lolo osolu umemeziwe ngumongameli welizwe olokhetho mhla ka 30. Ngiyajabula kodwa ngilokukhonona ukuthi kanti bekuyinto enzima kangaka shiwa umnyaka wonke lo ukuthi nje amemezele usuku lolu abekwazi ukuthi inkumba sazise lathi njengezizalwane zeZimbabwe njengabantu abavotayo. Ngoba uyazi kahle kahle ukuthi ithemu le ayibambele ayithethe over from ugala ayibambele ukuthi ayiphutshise ukuthi yaqala nini. Ngathi vele ngamafitshane izekha ibe lo mlando ukuthi yona ibe yiyo ememezela usuku njengoba kuyo ephatha umdlalo wokhetho, ngabe yiyo ememezela futhi njalo usuku lokhetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko namhla eveza usuku lokhetho lukamhla ka 13 Ntulikazi lonyaka okuhle kwakhokhelela ekwethulweni kosuku lokuhlala kwedale lokubhalisa labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lolwamakhansila ezabelweni mhla ka 14 Nhlangula. Mhlaka 11 Ntulikazi idale lezinduna lizahlala likhetha abameli balo edale lephalamende ele Council of Chiefs. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Igqwetha kundaba zesisekelo sombuso njalo engumkhokheli we-MDC umnumzana Walsh Mengcube uthi umongameli Mnangagwa wephule umthetho wezokhetho kanye lesisekelo sombuso ngokumemezela ilanga lokhetho iZimbabwe Electoral Commission ingakethuli uluhlu lwabantu abazavota olwe-voters roll. Ngakho uNcube uthi umanyano we-MDC Alliance ulakho ukuya emthethwandaba.
Nxa ususenza i-proclamation uyabe ususithi i-voters roll isikhona siphelele ilungile. Njengoba lamhlanje proclaimwe i-election kumele ukuthi ngingahamba ku-ZEC lamhlanje ngithi ngifuna i-voters roll banginike ukwenzela ukuthi sengiphelele voters roll ngingene kumbe ngifuna ukuba ngukansela ku-ward yami kumbe ngifuna ukuba ngu-MP ku-constituency kumbe ngifuna ukuba ngu-president ngihambe province by province ngile voters roll ngisithi abantu banginominate ngibacinga ukuthi bakhona ku-voters roll yini. Manje nxa i-voters roll ingakabi khona kodwa amalanga lawa ngu-14 seqalise ukubalwa, namhlanje u-day 1 uphelile kodwa i-voters roll kayikho, izolo lokhu besiyidinga i-voters roll ku-ZEC njenge-MDC Alliance besala ukusinika besithi kayikho kodwa suqala amalanga 1 up to 14 i-voters roll lingekho singela access kuyo ukuthi sikhangele ukwenzela ukuthi laba abafuna ukunominate badinge abantu abakhona kuvoters roll. Akumelanga kube njalo. Kumele kuqale kube le voters roll accessible efinyelelwa ngumuntu wonke ungakayenzi iproclamation.
Umthetho oyephuliweyo lapha ngumthetho wezokhetho i-electoral law.
I-constitution le-electoral law. I-constitution ithi ukhetho kumele lube free and fair. I-constitution ithi every citizen ilelungelo yokuthi ingene ekhethweni to participate freely in election. Nxa ungela voters roll ngoba i-voters roll yiyo i-campus yokuthi i-direction oyihambayo yile. Kuku-constitution, kuku-electoral act khonokho. Njalo kuyi-common sense.
Kusikhwica mfundo Walsh Mengcube yingcwethi kundaba zesisekelo sombuso njalo ukhokhela ibandla le-MDC.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu LFBOAWELE.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulamalunga ebandla lakhe leZANU-PF afuna ukumsusa embusweni nge-impeachment enganqoba kukhetho. Umnangagwa obekhuluma emhlanganweni okukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama-primaries ebandla lakhe lapho abanye abathi baqilibezelwa. Asizweni amazwi akhe.
I get intelligence that some of those who have won these primary elections, they have two minds. They have gone.
Kulabanye abasanda ukunqoba ukhetho lwama-primaries, abanqobe ngokuqilibezela, njengokubhadala abanye imali, ukuthi bevotelwe ukwenzela ukuthi bangangena ephalamende bengisuse embusweni nge-impeachment. Kodwa ukuze ususe omunye embusweni, kufane ube lesiqiniseko sokuthi ungakwenza lokho. Ngoba isekelo sombuso sicacile kukanti esezana uPF City kukhutshwa umuntu ungasowebandla ngokupheleleyo.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, uSanekile Mhlanga uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Kulo ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lele besisithi likhona elihlazi kuka kuZANU-PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele ube kubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu ecule sithi ngabe ama-province uphasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona ama-province asevoti asethe sefuna uMnangagwa. Phakathi khonaphana ngoba i-politics yeZANU-PF yi-politics ngesilungu. Leyani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize. Ene kufuze bathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of uqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli le-party iqhubeka elokhu ibusa.
Ye, kuyukuthi enganqoba umongameli Mnangagwa kwakukhetho. Singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyeza sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabethuse?
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa. Bangawa amanye ama-power deep hands. because intelligence Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kuintelligence ekuchupheni aba ngumfuphi ube ngumcupho omkhulu dalo ube ngumcupho omkhulu ngesikhathi seguguru and then so uyakwazi ukubophela imishila emuntwini umuntu ehamba yena embambe ngomshila ekwazi ukuthi uyangabe kungenza ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela eqinisweni usezwini and akafuni ukuthi a rocky boat yokajoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and asiko ukuthi ngiyokuthandileyo uforswe i-constitution ukuthi announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono. Angithi kuphela inhlathi ingafa iyinkalakatha iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle entsha.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukele ngokudana okukhulu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokulahla isicelo sokuthi kuguqulwe umthetho wezokhetho ukuze abeZimbabwe abasemazweni bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bakhalezi mathunzi abeZimbabwe abahlala lokusebenza kule South Africa, umthethwandaba wesisekelo sombuso lamhlanje wethula isinqumo esilahla isicelo sokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni. Ngemva kwesicelo ebesibiswe kulumthethwandaba ngabeZimbabwe abathathu, umnumzana Gabriel Shumba, uSibonile Mfumisi, lo mnumzana Darlington Nyambia, abasemazweni labo abathi besebele themba lokuthi lo nyaka bazavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe. Omele ibandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kumenyezelwa kwelanga lokukhetho qede lapho bancitshwe ithuba lokuvota kufana lomuntu okulimazayo qede lapho athela ibilebile esilondene.
Ngithi kufana nokuthi kukhona umuntu osikhombe ngesibhamu ilanga libalele, kube kanti ama-regional bodies nama-continental bodies ne-international community babukele nje bashaya izandla. Kanti ke isicelo sikamongameli welizwe ukuthi sibuye ekhaya sigxile kakhulu ekuthini sikwazi ukuvota sila esikhona.
Le yinto egcizelelwa umgcini sihlalo ebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalemana.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela obusenziwa umnumzana uMgabe lo Mnanga, kuyaqhubeka uyaphambili ngakho njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Ngesikhathi lesi sicelo kuxoxwa ngaso emthethwandaba, igqwetha ebelimele abathathu laba uMeli Thabane Mpofu watshela umthethwandaba ukuthi umugca womthetho wezokhetho wenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke ekhethweni nxa sebefikise umnyaka bephandle kwelizwe awukho emthethweni ngakho kufanele wesulwe. NgabeZimbabwe bathi isinqumo sanamhlanje sikhombisa sobala ukuthi bona abathathwa njengezizalwane zeZimbabwe ezipheleleyo. Abanye bathi kuzaba nzima lokuthi bayevota ngelanga lokukhetho njengoba abaqashi babo bazabe bebafuna emsebenzini ngapha kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mcasitele Gwaza uthi sisodwa isizathu esingenza ukuthi kumenyezelwe ilanga lokukhetho bese bencitshwa ithuba lokuvota.
Ngicabanga ukuthi uhulumeni uyesaba ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu ongaphandle kwalela izwe kungumuntu vele owabalekela umbuso wakhe, okuyukuthi wonke umuntu ongaphandle vele uzovotela icembu eliphikisayo. Kusho ukuthi ukuvumela kwabo i-diaspora vote kusho ukuthi basuke bevumela ukuthi sebefuna ukuphuma esikhundleni.
Loba kunjalo esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Stan Ndlovu uthi ayilahlwa imbeleko ngokufelwa.
It's unfortunate yaliwe, kodwa ke I'm sure ukuthi kuzasikhuthaza ukuthi siqale manje ukusebenzela ukutshintsha ezokhetho ukuze ukuthi ngeminyaka lelandelayo 2023 i-diaspora vote le ibe khona, ngoba indaba leyo yokuthi siphushe izinto mase kumele zenzeke ngesikhathi esincane vele ayisebenzi.
Umthethwandaba kawuzange uveze izizathu zawo zalesi sinqumo kodwa uthembise ukuthi ziza kwethulwa ngokuya kwesikhathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho. Thank you.
izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zithi zikhangelele ukulala kuhle namuhla kulandela ukukhitshwa kukantokolotshi ololaka olumangalisayo obesehluphile kuleli lokitshi etshaya abantu ngamatshe njalo edlwengula abesifazana. Njengokubika kweStudio 7 izolo, umprofeti odume ngokubamba ontikolotshi Xhaka uLazarus Siziba uvukele namuhla wenza imithanithani yakhe wasekhipha okuyizinto okungaqondakaliyo okwesabisayo endlini ezimbili. Okunye kuphume endlini kaMnumzana Tito Gumbo yena obevele ecatshangelwa kwazothi okunye kwakhitshwa endlini omunye owesifazana owakokhumalo. Kodwa uSiziba ukubeke sobala ukuthi okuyizinto lokhu bekufakwe ezindlini zababili laba kodwa kayisikho kwabo. Sixhume ukansila weCountry Park uMnumzana Colette Ndlovu yena othi balethemba lokuthi bazabuquta namuhla.
USiziba ukhiphile ezindlini ezimbili khonokathi yikho bekujikijela izindlu. So-ke kusukisela ngemva kwakhe ekhuphile akulanto enye efike yenzakala, kusela kujikijela lokade kukhona. Esicabanga ukuthi maybe kungabe kuyukuthi khona sebekuqedile. So-ke bengicabanga ukuthi kusasa yikho sesizaba lo mhlangano lwezakhamizi ukwenzela ukuthi zingakhombelani ngemini ukuthi kuhlale kulokuthula esigabeni.
Iliza xwayisa yini futhi emhlanganweni khonapho kansila ukuthi abantu bengabofuya izinto ezinje?
Siza kuxwayisa kakhulu ngoba khonapho kufunyanwe khona asiyo banikazi ngabantu ade besithi belento zabo batate bayethuza. So-ke kodwa laba kade belandela batho ukuthi hhayi into leyi lapha ekhaya. So sizazama ukuthi sixwayise kakhulu ukuthi umuntu unqayele inyamazana yakhe angabohamba eyifaka emizini yabantu.
Sibonile okukhitshiweyo bekulokunye okusadoli obekugqokiswe amangqongqo. Bayakukholwa yini abantu ukuthi impela yikho kuyizinto bekuhlupha?
Bayakukholwa ngoba kusukela bekukhophile kakula kutshaye okuke kwenziwa. Okutshengisa ukuthi kuyikho kade kutshaya khona lokho.
UMnumzana Colette Ndlovu ngukansila welokitshi leCountry Park kobulawayo sengathi izakhamizi zingalala obukabhuka lamuhla. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngosuku lokhetho kanye ngesinqomo kanye lesinqomo somthethwandaba esokuthi abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavunyelwe ukuvota kulolu khetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo uMnumzana Walshman Ncube uthi uMnangagwa wephule umthetho. Umthethwandaba weConstitutional Court walile ukuvumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote kukhetho lwalonyaka. Kwanele olivalelisayo ngoNtungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.